Yeah. T.
No limits.
Yeah. T. T. Asi dzatongo naro, zvashenda kabata sechibaro. Dashing sendo famba nesubaro, yatongo garo. Ziva pana Santa chachando. Mari vakafona ndaidaro asi dzichingori naro. Your excellence vamunanga gwaro, avunza momutindi ninda daro. In doubt asi no baro, drip doubt tisipo chivaro. Ningisai gwaro, cash kunge senda vachivayo. Vamwe vachidairira hoyo, kukanda mafaite kwa bolo. Kanda maine mahelo, aine mahelo. Terera ibero asi yatongo halo. Foni ichishamba zvekutaro, angori ma top notch gero. Feta dandaro, both size, imi zvelevhore kamel. Asi ratongo godo, super zvekodo. Bandiri yapazi ripo pekutamba ndodo. Asi bob boss, handina bando yes. Handizi rambo yet, but still ndine humble face. Da donza tambo, saka sungi skwa vai vamuries. Saka eshe toti bless. Da vura jiso jaka wanda vai mbo farwa face. Ishema wanza grace. Endiri mbinga asa handizi bless. Usaji stress, handava shoka asa ndina zes. You know my way bet. We'll be right back.